Kunyange hazo Zuze akakunda mumutambo wake wekutanga mushure mekunge atora basa kubva kuna Lloyd Mtasa. Vateveri veDynamos havasi kugutsikana nezvakaitika vachiti ivo kukunda uku raive raki remunhu achangotanga basa. Asi Zuze atambidzwa mukana wekuratidza kuti iri harisi raki uyezve kuti ane ruzivo rwekutora basa iri kwenguva refu apo chikwata chake chiri kupinda munhandare nesvondo pachiri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Zuze haana mbiri kana nhoroondo yakasimba munyaya dzeurayidzi, asi kurova kwake kugona kunenge kudada nesvondo kunogona kuita kuti asimuke nekuonekwa. Muteveri weDynamos vaMozi Zambezi vanoti iyi ndiyo nguva yaZuze yekuratidza zvaakapakatira.
Bhigi Zuze apa haana mbiri ainayo, asi taura kuchiti akarwa FC Platinum atova nemukana wekuti iye ane mbiri yekuzivikana kuti anokwanisa anokocha zvakanyanya. Ipapa tichatarisa kudai arwa FC Platinum mbiri yake inobva yafamba.
Asi Zuze ane mutoro wakaoma sezvo chikwata chanomeni mapedza chiri kuziva kuti kudonedza mapoinzi mumutambo uyu nekukunda kwengezi Platinum Stars iyo iri pamusha neBlue City kunovasiya vari pakaoma mukuedza kudzivirira mukombe wavo. Pari zvino FC Platinum yakasiyiwa nengezi nemapoinzi mashanu. Mutambo pakati peZimbabwe nekugona kunenge kudada ndiwo mumwe wemitambo yakabaka moto iri kosvondo rino. Mumwe mutambo uri kunyanyotaurwa nezvawo ndeuyo uri muBarber Field Stadium kuBulawayo nesvondo, apo Highlanders iri pamusha nemaGreen Machine eCapes United ayo ari kutatarika mwaka uno. Panowanzosangana zvikwata zviri izvi panowanzobuda nhabvu yemhando yepamusoro zvekuti kunyange hazvo makepekepe ari kutatarika, Highlanders ichibvira moto, nhandare iri kutarisirwa kuti itange yakazara kuti tatu. Vanoziva zviri kuitika mumutambo wenhabvu vaWinston Machinga Water vanoti bhoso iri pamberi sezvo mukamba mavo makanyarara nemakepekepe muine mitauro zvichitevera kurohwa kwavari kungoitwa.
Changu uri mutango wakaoma, asi ndiwayasi ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left last time, because kukembukawo ndikuona kuine stability kunenge kune tunyanya kungobuda buda, saka ndoti bhora kuHighlanders.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Chicken Inn vs Harare City, Nishrat vs Bulawayo Chiefs, ZTC Kariba vs Yaja, Nesondo Triangle vs Black Rhinos, Shabari Mine vs Chapungu, Mutare City Rovers vs Herentals. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.